Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri gunyana 20, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kusvika nhasi muNew York muno muAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiti zvicharatidzira panhandare yendege yavachasvikira JFK. Asi vezano PF vari muno muAmerica vanoti kubvumidzwa kuratidzira kwezvizvarwa zveZimbabwe panhandare yendege muNew York chiratidzo cheutongo hwejekerere muAmerica sezvinoitika kumusha. IMF inorumbidza upfumi hweZimbabwe ichiti huri kuratidza upenyu kunyange hazvo paine matambudziko akaita sehondo yekuUkraine pamwe nedenda recovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusvika muNew York nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo wakatanga svondo rapera. Asi vaMnangagwa vari kutarisirwa kutambirwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuronga kuratidzira panhandare yendege yavachasvikira yeJohn F. Kennedy International, zvichinyunyuta nezvikwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yavo. Tabata vari kutungamira kuratidzira uku uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Patriotic Party vazvaringen Samuel Chasi, avanoti mapurisa emuNew York pamwe nematikiti vaiboka reFBI vatova pakare mvumo yekuratidzira kwanhasi masikati uku. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emuNew York kanawo veFBI panyaya iyi, asi yaona tsamba inonzi navachasi yabva kumapurisa ichivapa mvumo.
Kuratidzira kwedu kwatirikuita apa, takumbira mvumo kuNew York Police Department uyezve tikatenderwa nebato reFederal Bureau of Investigation iro runzi FBI. Takumbira kuti panosvika mutungamiri weZimbabwe ivo vaMnangagwa tikwanise kuratidzira paairport apa kuitira kuti veunga vaone kuti vana veZimbabwe vari kutambudzika.
Zvii zvikuru zvamuri kunyanyonyunyuta nazvo zvaita kuti mundinge muchidakuratidzira uku?
Pakunyunyuta kwedu tine vana vari kubatwa chibharo vana Susan Mutami, tine vanhu vakasunga matoronga vana Job Sikala, tine nyaya dzegukura hundi zvina kupera, tine maaugust shootings akaitwa muna 2018 nanhasi asati vagadziriswa. Tikaenda mamisha umu vanhu vari kungorushungurudzwa chete nezanu PF vanhu vachingourayiwa. 2008 vanhu vakasara vakangokwara, nanhasi zvironda zvacho zvasati zvapora. Saka hatingaregeri kuti tonopinda makwikwi a2023 dzisakagadzisa zvose izvi zviri kumashure. Saka tokuda kuti panguva pari kusvika vaMnangagwa vanyatse kuona kuti no, mhuri yeZimbabwe haichazvidi, nyika yerose iri pasi haichazvidi.
Sei musina kunge makatora mukana wekuratidzira muri kuZimbabwe pane kuti munge muchimirira kuzoratidzira mave kuno kumusangano weUnited Nations?
Akaisa tiri kuZimbabwe, ukada kuti ukumbire kuti vanhu ngavaungane, tinorambidzwa nemapurisa. Tikada kuti vanhu vakwanise kunoungana, unoona vachikanda mabhomba zvokuti musuno uno tikaona ivo vatungamiri vachamisa vachishungurudzwa vachivhiringidzwa nevezanu PF pasina zvezvichiitika. Uye zvekare muZimbabwe kuti titaridzire nguva dzose, tatadza kuti tigare pasi tikwanise kuwirirana. Panguva yataida kuti tiwirirane, vezanu PF vari kutikanganisa nguva dzose. Saka zvatiri kukumbira ndezvokuti bato reUN ndorokwanisa kugadzisa zviri kushungurudza Zimbabwe zvozvodzika zvichienda kuAU nekuSADC, nokuti chiwo yegalasi section yeUN kusvikira tasvika makwikwi anext year eZimbabwe.
Mune mamwe mapato amuri kubatana nawo here mukuratidzira kwenyuko?
Zvatakoshesa kunyanya sereki, hatina kukoshesa bato redu pakuratidzira apa. Tati sevana veZimbabwe, umwe chete kana akachema tese tochema. Tofanira kubatana nokuti tikada kukoshesa zita rebato kuti People's Patriotic Party harikoshi pari zvino. Chiri kukosha chakanyanya pari zvino ndechekuti urongwa hwatinawo ndewe munhu wese, ndiwo mukana uchete watapiwa uyu wokuti tikwanise kugadzisa zviri kunetsa muZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Patriotic Party vazvaringeni Samuel Chasi vari parunare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo sachigaro vezano PF mudunhu reNorth America varegistarumbira Vhusango kuti tinzwewo divi ravo paurongwa hwekuratidzira uhu.
Vajonga, ndinotenda zvikuru nemubvunzo wamanda ipa. Kuno kuAmerica tinobelieva in democracy. KuZimbabwe kwedu kunyika kwedu tinobelieva in democracy. Saka magovernment yeAmerica negovernment yeZimbabwe dzese dzinobelieva kudemocracy. Naizvozvo tinoti aiwa kuratidzira hakuna kuipa kana vane zvishoora zvaainazvo vachida zvakuratidzira aiwa zviri kwavari vanoratidzira asi chondoda kuti ndipe ndechokuti isu mukuru wedu wezimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa vachasvika kuNew York ende kuratidzira kwacho kunoitwa uku semutungamiri wenyika havambozvioni vanotongobuda votongoenda kwavari kuenda kunogara vachifambira zvavanenge vafambira
imiwo seZanu PF mune zvamuchaitawo here pane vari kuratidzira ivavawo muchange muchiratidzirawo here kana kunotambira mutungamiri wenyika iko kuairport
isuvo vana vezanupf vana vezimbabwe chaendavo ikoko kunochingura nokugamuchira mukuru wedu Comrade Ndi Mnangagwa mukuru wegovernment yezimbabwe president vedu kuNew York ikoko ende haiwa hatina zvatinoshora isu asi chatinoda kuti tizivise vana vezimbabwe ndechekuti president Ndi Mnangagwa vari kugona kupfurikidza nezvese zvavaita munyika yezimbabwe panyaya yedevelopment aiwa zvaonekwa kana pasi pabvuma 1 kuti uyu ndiye unogona kutungamirira Zimbabwe saka naizvozvo tinoti vanoratidzira ava aiwa zviri kwavari isu chedu ndechokutenda musiki wedu kutenda kuti makati pamukuru unogona basa naizvozvo tinoti aiwa ngavarambe vachiindirira mberi nokutungamirira Zimbabwe murambwe Jehovha ndiye wakavapa platform yokuti vange vachitungamirira nyika yedu tinotenda zvekuti muna 2023 Mwari wakatovavhurira kuti varambe vachitungamirira nyika yeZimbabwe
Sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America varegis charumbira Vhusango vari parunare kuAlberta muCanada neStudio 7. Chikwata cheInternational Monetary Fund kana kuti IMF neZuro chakarumbidza upfumi hweZimbabwe chichiti huri kuratidza upenyu kunyange hazvo paine matambudziko akaita sehondo yekuUkraine pamwe nedenda reCOVID-19 zvakambovhiringidza. Chikwata ichi chakapeta rwendo rwacho rwemazuva masere muZimbabwe umo chakaita misangano pamusoro pemushanduko dziri kuitika mune zveupfumi pamwe nemamiriro eupfumi hwenyika. IMF yakapembedza matano ari kuitwa nehurumende ekudzikamisa upfumi, asi chitiwo panodiwa mamwe matano anoenda mberi. Kunyange hazvo Zimbabwe yakapembedzwawo neIMF nekukwanisa kubhadhara chikwerete chayo kusangano iri muna 2016, IMF yakati haisati yasvika pakuti ikwanise kupiwa rubatsiro rwemari nekuda kwekukundikana kubhadhara kwayo zvimwe zvikwerete zvekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata muzvinafundo mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vaEliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Zvakanaka chaizvo zvaonekwa nevashanyava vokuIMF pamwe chete nokuzviburitsa pachena kuti ufumi hweZimbabwe hwakamira sei, hwakananga kupi, tichiona ivo vachiti hunenge huri kuratidza upenyu ufumi hweZimbabwe hwanangana nehondo yekuUkraine pamwe chete nokusanaya kwemvura. COVID yakatora mari dzakawanda zvekare nezvirongwa zvakawanda pamwe chete nokukwira kwemitengo yezvinhu, asi vanenge vakaburitsa ivo kuti ufumi hweZimbabwe hakuna kuwira pasi sezvakaita ufumi hwekune dzimwe nyika dzatinohwa mumapepa umu zokuzoti vana president vanozotiza zvinhu zvaakushayikwa munyika.
Iwo mashoko eIMF aya akakosha zvakadii kuhurumende yeZimbabwe pamwe chete nevana veZimbabwe?
Advice yakanaka chaizvo yakaburitswa nevanhu vekuAMF vasangana novokuhurumende, vana minister Mthuli, vana governor Mangungya, vose vakasangana navo vakaratidzwa gwara ravonekwa navanhu veAMF kuti ndogwara riri kuenda noufumi hweZimbabwe. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo kushanyirwa navanhu vanenge vachionavo zvimwe zvisingakwanisi kuonekwa nomuridzi wazvo pamwe chete nezvimwe zvingava zvinovanziwa nomuridzi wazvo kuvagari vomunyika imomo vabuda pachena kuti ndo mamirira akaita wafumu kweZimbabwe huri kufamba negwara kwaro.
Tiri kuonawo kuti IMF yati haikwanise kupa Zimbabwe chimwe chikwerete kunyange hazvo iri kufamba negwara rakanaka. Munoti nedanho iroro?
Pane zvimwe zvavati izvi havasi kuzokwanisa kuzviita kubetsera ufumi hweZimbabwe, zvakaita sokupa chikwereti kunyika yeZimbabwe pane zvikwereti zvainenge ichitsvaka. Nyangwe zvazvo nyika yeZimbabwe yakapedza zvikwereti zvokuIMF International Monetary Fund muna 2016, asi vanoti aiwa hatisati tasvika pachinhano chokukupai mari nokuti mune zvimwe zvikwereti zvakawanda zvokune dzimwe nyika zvokuti hatizivi kuti zvirongwa zvenyu zvokupedza zvikwereti izvozvo ndezvipi.
Tiri kuonawo kuti Zimbabwe ine zvayakomekedzwa kuti igadzirise kana kuti iite kuti ikwanise kunge ichiwana zvikwerete mune ramangwana. Munoona here ichibudirira kuita izvi?
Zvichanetsa Zimbabwe kuti iite maitiro anzi aitwe neIMF iya navanhu veIMF aya, nokuti handizvitsva kwavari kuudzwa zvinhu zvakaita seizvi. Vakavudzwa kwamakore akawanda, asi zvinenge zvinovanetsa kuti vaite izvozvo. Tichitarisa isu zvimwe zvataurwa kunzizvo, hapana kujekeserana kwemimwe mitemo yezvemari inoitwa muZimbabwe. Tinozviona izvo zvinongoitika kuti hurumende inongomuka mangwana yakuisa mumwe mutemo wokutiwo vamabhizinesi havachabvumidzi kukwereta mari. Saka izvozvo izvozvo hazvipi chivimbo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nezvekudyidzana nedzimwe nyika pasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare muno muAmerica neStudio 7. Vamwe vagari nemakanzura emumaguta akasiyana-siyana munyika vave kupokana pamaonero enyaya yekuwedzerwa kwakaitwa mari yemihoro yemakanzura nezvikamu zvinopfuura mazana matatu kubva muzana kana kuti 300%, panguva iyo vashandi vehurumende vachinzi vari kunonga svosve nemuromo nenyaya yekusawedzerwa kwemihoro yavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu munyika vazvine chimwe churu, vakazivisa makanzuro ose munyika musi wechitatu kuti hurumende yakakwidza mari yemihoro yemakanzura kutanga mwedzi wapera. Makanzura akawedzerwa mari kubva pazviuru 10 zvemadhora emunyika kana kuti RTG 17,000 kusvika pazviuru 120 emadhora emunyika kana kuti RTG 120,000 pamwedzi. Mameya emadhorobha pamwe nanasachigara vemakanzuro ekumaruwa vakakudzirwawo kubva pazviuru 20,000 kusvika pazviuru 120 zvemadhora kana kuti RTG 127,000. Mumwe mugari wemuHarare vaAchbod Madhidha vanoti mari iyi yakawandisa sezvo makanzuro asina basa rakawanda uye vagari vari kutarisana nematambudziko akaita sekushayikwa kwemvura nekusatakurwa kwemarara. Vanoenderera mberi vachiti hurumende iri kuwedzera makanzura mihoro nekuti vanoita nezvematongerwo enyika, asi vachisiya vashandi vehurumende vanoenda kubasa zuva nezuva.
Chinonyanya kutibata ndechekuti kukwidzwa uku kwaitika apo makanzels edu haasi kukwanisa kupa vagari zvinoenderana nemari dzavanobvisa dzemarets dziya, uyezve makanzuro haasi kukwanisa kunge achiwanisa mvura mumataunds edu even nemaruwa kuti vange vachiprovida maservices anenge achidiwa. Saka izvi zvinhu tinozvitarisa tichiti no, avanhu vane humbimbitoga hunoita kuti ivo vange vachingodya vari voga chete, havatarisiwo zvido zvevagari, havatarisiwo kuti zvinhu zvakamira sei munyika.
Asi mamwe makanzuro atara neStudio 7 akaita sameya weMasvingo vaColin Maboke vati mari iyi ishoma vachitarisa mabasa vanoita kuti mudhorobha mugarike.
Mari yachona ishoma chaizvo. Tinotarisa basa rinoitwa nakanzela mumwe. Kanzela ndiwo unotarisa nyaya dzeservice delivery. Kanzela zve ndiwo unotarisa kuona kuti vagari vakagara sei zvakanaka. Tinomuka pakati peusiku tinodaira nyaya maissues eservice delivery.
Maboke vati kunze kwebasa ravo rekuti vagari vawane zvikwanisiro, makanzera anoita mamwe mabasa akafanira nekubatsira vagari vanenge vashayikirwa nehama dzavo nekudaro vanoda mari yakawanda. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupi ravati harisi basa remakanzura kubatsira vagari parufu.
Mari iri kupiwa makansela yakanakisa chaiko. Tikatarisa masivu servants mazhinji asikuwana mari iyoyo. Zvakare vane mawaivers avanotopiwa havabhadhari mvura, vane mabenefits emastands. Uye tinonzwawo mwachitaura kuti mari iyi shoma nokuti vanoda kuenda kundufu. Aiwa kasa ndiro basa ravo semakansela. Vane ma roles nema responsibilities as stipulated in the Urban Councils Act. Avanofangwa kunge vachiita.
Asi mumwe mugare muzvale rurere nhamba kubvo kuchiredzi vatsigira makanzera vachiti mari yavawedzerwa inotove shoma sezvo vane basa guru rekuti vagare vakanise kugara zvakanaka mumadhorobha nemaruwa.
Ndinoona sekuti mari idzi dzakapiwa makansela dzakawanda dziri kumaratgs asi kana yachinjiwa ikaenda kuus mari iyi shoma nekuti vane vamwe mabasa akawanda avanoitawo. Vagare tinovafonera tiri mukati memusha umu kuti pano paita mabhacho vouya vanoshandisawo mari dzavo kuti vafone, saka ndoona sekuti mari iyi ishoma yavakapiwa.
Hatina kukwanisa kuwana divi regurukota rezvekutongwa kwematunhu emunyika vaJulai Moyo awanga vasingadairi nhare kana tsambambozha dzatumirwa neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika reATUS vaObed Masaraure vashoropodza hurumende vachiti inokoshesa upenyu hwevanoita nezvematongero enyika vakaita semakanzura ayo avawedzera mari asi ivo vashandi vehurumende vachitakatika nenhamo.
Ewapinda munyika muno mapoliticians ndiwo wakatangira kupolad wekuti dzakungonanzvana dzakakora ordinary people havachina basa yavanongoziva kuti ivo vadya pamwe chete.
Vamwewo vagari vanoti hurumende haifaniri kubata vanhu kumeso nekupa makanzura avakasarudza mari nezvimwe zvakadaro ivo vasina mvura nemigwagwa yakanaka nenyaya yekusafambiswa kwemabasa zvakanaka mumakanzuru. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri munhau. Sangano renhau renews 24 rine musoro wenhau unoti bazi rezvemukati menyika muSouth Africa raburitsa minduro pamusoro pemashoko ekuti bazi iri riri kurambidza zvimwe zvisvarwa zveZimbabwe zviri kufanirwa kudzokera kumusha zvichishandisa mugano weBeit Bridge. Sangano renhau repindula rine musoro wenhau unoti vanhu vashanu vakafa vamwe vatatu vachikuvara zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa yakaitika mugwagwa weBulawayo Beit Bridge. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoramba vachisimbisa kuti hapana chashanduka pagwara reAmerica kuTaiwan, asi mutungamiri wenyika vaBiden mumashoko avo avanogarotaura ekuti America ichadzivirira chitsuwa chinozvitonga ichi kana chakarwiswa neChina, anoita kuti veruzhinji vaomerwe nekuzvitambira. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nesvondo vakati denda reCOVID-19 chave chinhu chekare. Mugurukuru yavakaita nenhepfenyuro yeCBS vaBiden vakati pachine dambudziko reCOVID uye vachiri kuita basa rakawanda pairi asi vachiti denda rakapera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari chiremba Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe kuti mashoko avaBiden aya anorevei.
I think vaBiden vari kuti ivo COVID chava chirwere sezvimwe zvirwere zvakaita sana tuberculosis vana HIV vokuti varipo, asi ruzhinji ruri kuenderera mberi neupenyu as if it's not there. Patanga tiri patime yepandemic, if you remember, taita mashutdown nenyaya yekuti taitraya kuti chirwere chisanyanya kupararira mumacommunities matinogara. Now tavapa situation yekuti vanhu vazhinji vava ne immunity kana kuti vava nekukwanisa kuzvidzivirira muno muAmerica. Vamwe vakaiwana majority vakaiwana nenhomba dzavakabayiwa, vamwewo vakabata chirwere at different points. Saka the combination of that and the fact yekuti tava nemishonga, nhomba nemamwewo madrugs anokwanisa kushanda zvaakuita kuti vanhu vakwanise kungorarama upenyu vaya vanenge vabata chirwere cheCOVID vachiuya kuchipatara. But isusu veruzhinji chienda kuzvikoro nekumabasa because it's under better control. That's my understanding from what he is saying.
Tirikunzwawo muzinda weWhite House uri kuti honguva Biden vataura mashoko iwayo ekuti harichisiri shura matongo. Asi hanzi mitemo inechekuita neCovid inoramba iripo, hapana chiri kushanduka. Zvinoreve izvi.
Chavari kureva ndechekuti pese panongoitika zvirwere zviri of public health importance zvinokwanisa kupararira, pane mamajures anofanira kutevedzerwa kuti maoutbreaks asaita. Sezvinhu zvakaita seflu, for instance, kana mukaita an outbreak yeflu kumanursing home, pane mamajures anotevedzerwa. Saka neCovid-19 zvakangofanana wechirwere chatinotapurirana. Kana paitawo maoutbreak mamwe yekuti mucommunity kana ine school or something paita an outbreak, munofanira kungotevedzera mamajures ekuti musarama muchiparadzira chirwere in that community or in that area. But otherwise, if it's not the case, upenyu hunofanira kungoenderera mberi.
Asi kana veruzhinji vakanga vanzwa zvichinzi haichisiri pandemic, hazviiti here kuti vanhu vachizosununguka voregedza kutevera mitemo iri kutaurwa neWhite House kuti iri kuramba isina chashanduka?
Kutevedzera mutemo now it's ndo yatinoti iyo individual responsibility. Kana tiri kuti individual responsibility ndeyekuti munhu wakabayiwa here nhomba, wabayiwa here maboosters kana vaya vanokwalifya for maboosters. And then kana warwara neCovid, just like ukarwara neflu, unoita self-quarantine. Kana unonona vana chiremba, sometimes you get muchipatara woiswa isolation. Those measures are still supposed to be in place, but in terms of individual responsibility yemunhu wese to be comfortable unofanira kunge wakabayiwa nhomba uyezve kana warwara wokurumidza kuona vana chiremba. That's going to be true now, it was true yesterday, and it's going to be true in the future. But rava kwatiri isusu munhu wese, it's not the same thing as inini handina kubayiwa nhomba but everybody else akabayiwa, saka I'm fine. That's really the essence.
Zvii zvamungakurudzirawo imi sachiremba kuti dai vanhu vaita tichitarisa nyaya iyoyi yeCovid-19 nekusununguka kwaakuita vanhu?
Zvandingakurudzira veruzhinji ndezvekuti bayiwai nhomba kana vasina kubayiwa nhomba, uyezve shandai nemachiremba yenyu in terms of kuti munoda booster here, munoda update yakaita sei. Nenguva yataka kuenda yechando iyi tozava kuti zvirwere zviri marespiratory infections sana flu naidzodziva naCovid-19 zvinokurumidza kupararira because vanhu vanenge vari indoors. Saka the main thing ndeyekuti munhu wese baiwa nhomba, kana warwara kana pane arwara kumba okurumidza kuona vana chiremba, uyezve woita isolation, owana mishonga yavako zvakaita sana Paxlovid vanokwanisa kuwanikwa mumafarmacies and things like that kuti tikurumidze kuwana rubatsiro. Ndozvandingakurudzira. I think the main thing ndeyekuti kana wava nesome immunity zvinokupa a good start kana wakabata chirwere.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare muNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii zvenyu paStudio 7 apo, ndonzi Chitsungu, ndiri kuno kumandani. Kuda kutaurawo panhau yeWorld Vision apo, yekuda kubatsira vanhu vari kumaruwa. Sei zvada kuitwa January gore remakampeni, vadii kumbopa vanhu kumashure kweshoko. Asi iyo World Vision yacho yakutoita sekunge yakutotsigirwa futi vamunangagwa nokuda kwokuti kana vachitova kutanga January iro riri gore ratikaenda kumaelection, tinozviziva kuti paanenge paakuhorewa inenge yakunzi mukuzoona here zvokuitwa nehurumende yenyu, nokuti kana vamunangagwa asina kuvatendera havagoni kupinda. Saka hurumende yenyu kana kuti purezidendi wenyu ndova ari kuita kuti muhore. Saka kutokambenera zanuka uku kumaruwa uku kwakitono divisiona chadii kumbodarika chirongwa ichi, vanhu vazopiwa rubatsiro neWorld Vision mushure mesarudzo. Tiri kukumbirawo ipapo veWorld Vision ngavapawo ngurure ipapo. Susu hapasi kutifadza kuti sei chirongwa cheWorld Vision chada kupiwa vanhu January iri gore remesarudzo, ko kumashure kwese kuti hanchidi kupiwa chikafu. Kumbira rubatsiro World Vision ngavapawo ngurure ipapo, ngavarege kuita sekunge vakushandawo futi nezanu kana kuti vakuda kutsvagira rutsigiro vamunangagwa maruwa. Tozviziva kuti kana vakupa chikafu obvious panenge pachitonzi purezidendi wenyu ndovakuita izvi, hurumende yenyu ndoikuita izvi.
Makadi henyu paStudio 7, tine nhau yatinetsawo tiri kunovhura fingora kupresidenti wa Murere. tine mu zvinapuroti kana kuti muzvinapurasi ndakadya mari dzevanhu muna 2012 akadya pamunhu ega ega akadya $60 mushure kunge magetsi avharwa. Vanhu pakaenda necomplaint yekuti magetsi achivhurwa ko mari dzavo dziripi, akabva atotora matanho yayo kuenda kunoripotera vanhu vava kuti seasimudza musoro kuti vada magetsi. Ndobva adambura magetsi ndokusa kwake chete kuwana kuna chinhu. Ndobva azodedza Breakboots. Breakboots yakauya akarova vanhu akapwanya dzimba, akatora marate dzimba akanotengesa nemadhinha vanhu vakashaya pokugara. Hapa izvozvo zvadzokorora futi, izvi zvakaitika muna 2019 zvokudzingwa kwevanhu. Hapa izvozvo zvadzokorora futi, aakuita same thing zvakaitika. Saka mubvunzo wedu uri pakuti ko hurumende iri kutiwo kudii nazvo, uyezve maMP edu nemakansela edu ari kunowo kunzvimbo yedu isusu kumashi West ari kutiwo kudii nazvo. Ndo mubvunzo watatingosiyiwa pastudio 7.
Pamusoro wepastudio 7 vana Jonga kane mbiri navamwe vakasiyana-siyana vari mustudio 7. Varume, muri kuona here kuti nyika dzokuEurope idzi kusanganisira America dziri kukonzeresa pasi rose? Zviri pachena kutiko Europe neAmerica vakagwisanisa Russia neUkraine. Nenyaya dzavo idzi dzokuda kupamba vachita divide and rule, iko zvino vanoda futi kupinda futi pakati peChina neTaiwan. Zvinongori pachena zviri kuitika izvi. Taurai vana Joe Biden vana maalaisi dzavo kuti havachakonzeresa world war. Hakunazve uye hakunazve, hazvimbofi zvakaita. Tiri kutozviona zvavari kuita, tiri kuzviona zviri kuita America neEurope. Tiri kutozviona kuti zvavari kuita ndo vari kubvisanisa vanhu. Vari kupinda mumateritories edzimwe nyika vachipindira mune zvematongerwo enyika. Kwaivo ndo vanani, kwaivo vanokontrolowa nani? Isusu muno muZimbabwe tiri vanhu vari independent. Tinokumbirawo kuti vambomira nyaya dzekufanda vana chamisa kuti vanyonganise vanhu vemuZimbabwe. Ngavangozviita kwavo kuEurope, kwavo kuvarungu ikoko. Isu muno muZimbabwe hatidi kuona zvinhu zvakafanira, tava kutozviziva kuti ndozvavanoita ende ndo plani dzavo. Saka vasafunga sekuti vakangwara, tiri kuzviona. Manje kwava kuenda kuChina uku, be very careful, be very very careful.
Mamukasei pastudio 7 apo. Hai, nini ndiri kungochema hangu netimu redu iro riri mujere vana Jobscala chiti vamunangagwa ngavarege kudaro. Politics dzokutsvanyirira vanhu, dzokusunga vanhu, dzokurova vanhu dzakapera kudaro. Zvino pakushanda politics dzokuti panoshanda njere nokukwanisa kukonvinsa vanhu kuti vanhu vakufarire chero chivanyepera, kwete zvokuti unoita zvokurova vanhu uchifosa vanhu. Hazvishandi chinhu izvozvo. Pano patiri panyika tiri kutandara, hapana munhu anofa uenda nemari kudenga kana kuti pai unoenda nemari nogona kuti waiunganidze sara vana vachona ndosara voitambisa. Hazvina zvazvinobatsira. Saka ngatisakarai kusvika pakuti tinodzvanyirira vamwe. Kana kungonza uchadiwa uchadiwa, nishoma zvaunazvo izvozvo zvaunenge waunganidza wosiya vanodiwa ubva vaita se ubva vapinda zvapera.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudzo zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kusvika nhasi muNew York muno muAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiti zvicharatidzira panhandare yendege yavachasvikira yeJFK. Asi veZANUPF vari muno muAmerica vanoti kubvumizwa kuratidzira kwezvizvarwa zveZimbabwe panhandare yendege muNew York chiratidzo cheutongo hwejekerere muAmerica sezvinoitika kumusha. IMF inorumbidza upfumi hweZimbabwe ichiti huri kuratidza upenyu kunyange hazvo paine matambudziko akaita sehondo yekuUkraine pamwe nedenda recovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndiri muWashington DC. Ndini Jonga Kandemiri, ndoti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gandem.